kumo Dine chishuo Dati siye shazuro
Kumandara siswa Kane Johnny akandichita Baby